Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzedu zanasi chitatu chivabu 8-2019. Dare repa msorore High Court nasi rapa mutongo wekuti kudoma kwe mutunganiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa kwa isava pa mutemo uye sarudzodze Extraordinary Congress zinofanirwa kuitwa mukati megore. Asi bato re MDC rinoti richakwira kubato repa msoro soro re Supreme Court sezvo risiri kutambira mutongo uyu richiti zviri kuda kunzi zviitwe hazvikwanisike. Vanhu muSouth Africa vovhota nhasi vakawanda vachitarisira kuti bato reANC richakunda kunyange zvaro mapati EFF neDA achitarisirwa kukwikwidza zvine mutsindo. Vatori venhau vanoti hurumende haina zvairi kuita kuedza kuvandudza mitemo yezvevatori venhau. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vanoti mitemo iri kuvandudzwa. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLivetalk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzekuSouth Africa uye zvinoreva mutongo wedare repamusoro peutungamiri weMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.